Mumabanga yemuchinoi maswera mari sezvo mabanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabanga aya aitarisira mari ine zuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga repost office saving bank kana kuti POSB muchinoi vaerasmus matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi notes kubva nezuro. Mashoko avamatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi amai Mavis Storm avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Ivari kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatisi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesa inyandoro vati semaonero avo bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varisiza mari, nekuti from what we had kubva pamusi wesvondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neecocash pavanenge vachitenga.
So it's that it's not easier because takuvarawo nevari kutichaja ma60% veekoneta veecocash. Saka tikabva tangoii ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhana webhanga iri vaJohn Mangunja vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.